Vatambi vana vanga vasara kukwikwidza mumakundano aya vemixed 4 vemutambo werowing: Margaret Bangajena, Michael Garnett, Jessica Davis naprevious wiri nezuro vakapedza vari pachinhano chekugumisira mugungano ravo. Vatambi ava vakatevera Lina Stule nemugovera akatadza kusvika mufainari ye 100 meters T35 iyo yaive makundano ake ega aikwikwidza. Chikwata ichi chiri kudzoka chisina chakabata panyaya dzemenduru ipapa mitambo yekasulaga Premier Soccer League. Chikwata cheHighlanders chiri mumafaro makuru mushure mekudzokorora kurova Dynamos 2-1 mumutambo wanga wakaoma zvikuru muBarber Field Stadium nezuro. Aka kaveke chipiri Highlanders ichikunda Dynamos mwaka uno wenhabvu mumitambo yeleague. Kanove kechipiri zvekare makore gumi apfuura Bhoso ichikwanisa kukunda Dimbare. Bhoso yasara nemapoints gumi pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum. Mutsigiri weBhoso vaDen Muhamandishe vanoti vangadai vakakunda nezvibodzwa zvakawanda, asi zvakangodaro varatidza vanhu kuti ndivo vanhu vakuru munhabvu muZimbabwe.
Zvinoratidza kuti isusu we are the king of vanhu vakuru. Tikatarisa type of play yatachitamba nemashanzi dzataluza ringaita hwina imagine yakakura.
Mumwe mutsigiri weBhoso zvakare vatichaona jecha vanoti murayiridzwa wavave naye ibanga chairo.
Zvino zvatotifambiro ende kocho vatanaye anenge atoimprova 5 games in a row.
Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mana nemasiri kubva mumitambo makumi maviri nemitatu, asi Bhoso yave nemapoints matanhatu pamusoro peDimbare iyo nemamiriro akaita zvinhu yave kuratidza kuti yabuda mumakundano emukombe weleague. Asi makepekepe aramba ari mumhondo yeleague mushure mekurova Chicken Inn 1-0. Kunyange hazvo chikwata ichi chiri kubaka moto hachina kukwanisa kunwisa zvibodzwa zvakawanda kunze kwechimwe chete chakabva kuna Leonard Tsipa. Chikwata cheMagreen Machine chakatamba zvine mutsindo zvekuti mumwe muteveri wechikwata ichi vaCharles Mruiwa vanoti vanoisa mari muchikwata ichi vanotsvaga neshungu nematambiro ari kuitwa nechikwata aya.
Makomana vatamba zvinonakidza chose. Tafara chaivi chaivi. Ndinofadza kuti even vanoisa mari dzavo vanoona kuti mari rikuenda pari right.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.